Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 20, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe mavendors vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa. Saka umwe mupurisa anga aripo ipapo abva aburitsa service pistol achida kushinzira vanhu. Akamirira kuti vepolice relation group vauye. Vepolice relation group vabva vauya vakadira testimony kuvanhu vakaenda. Hapana pfuti yaridzo chitaura kudai.
Mapurisa oita zvakare wakiti nagonzo nevanotengesa migwagwa muguta guru reHarare. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu. Valiyo Mugabe vokundikana kubhadhara vashandi vavo mari papurazi ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, vanotengesera mumigwagwa yemuguta reHarare nemapurisa eZimbabwe Republic Police vaswera zvakare vachitandanisana, izvo zvinonzi zvaita kuti mapurisa aridze pfuti pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza mukuedza kudzikamisa zvinhu. Mumwe wevanorarama nekutengesa mumigwagwa aona zvichitika, uyo ati anoda kunzi vatodzidambura mhandu. Vanoti vashamisika panguva dzemasikati kuona mapurisa achiuya pavanoshandira panosangana migwagwa waKwame Nkrumah naAngwa Street pedyo nechitoro chinotengesa mishonga cheQV Pharmacy vachiedza kusunga mumwe mukomana anotengesa mbatya. Vanoti izvi ndizvo zvozoita kuti paite mhirizhonga yaunganidza vanhu zvazoita kuti mapurisa aridze pfuti pamwe nekukanda hutsi hunokatyidza. Ngatinzwei vachitsanangurira Jonga Kandembiri weStudio 7 zvaitika.
Mapurisa eZimbabwe zvetarapia vanochengetedzera nyika vauya patinotengeserawo pakona paKwame naAngwa paQV Pharmacy. Vachibva vasvika vakada kubata umwe wedu atanga tinaye takagara naye. Anga akatogara pasi akabata matsauzi ake nehembe dzake dzaanotengesa. Saka paaramba kubatwa zvikanzi ramba wakagara pa zvikanzi aiwa. Yo sikanzuruka muna atoita izvozvo mupurisa shefu anotochengetedzwa auya ne 4x4 ranger yakatopiwa kubasa ndoyo yauya nayo. Saka tanga tichiti aiwa kaka basa ramuri kuita iri kai rinoitwa nekanzuru chete nemapurisa eZimbabwe tinoziva muchitichengetedza kwete kuti tandanisa musiti zvikanzi aiwa tiende kwamakapiwa nekanzuru. Tikati munogodi tiende makamboya ikoko mukatenga. Takatenda kuti tikaita svondo hakuna akamboya akatenga. Saka takadzoka muno mukati meguta ndo ndomuna vanhu vakuita sei. Ndomunano ari kutenda ndobatangira hondo ipapo.
Saka vazokwanisa here kuenda nemumwe wenyu?
Havana kwanisa kuenda asi vakwanisa kuenda nacho matrouser ake. Matrouser vatakura
mangani?
Amanhu ari 27 avatakura 27 matrouser nebhutsu mapeya eside one anenge 15 avaenda nawo.
Kosei vangonanga munhu 1 ma muchitengesa makawanda?
Anga asiri 1 asi 1 patapera kubuda mukati mao munhu osara wakakomba i 1. Vatotsemura girazi repaKizi Pharmacy vacho vachiri pakatovhurika nanhasi. Vanotopana kana vanhu siri kupinda vachifamba nekuti vazotanga kudhonzana-dhonzana nemuvhenda uye mupurisa nemuvhenda vese vakavira mugirazi. Chefe mapurisa asi atozobudisa futa akatidza two mashots ipapo. Vakatiyaziva kuti mutemo muZimbabwe kuti munhu akangokanganisa ari munhuwo zvake otoburitsirwa futi oridzwa. Tiyazive ndowamutemo wacho wenyika taakutotya ka kana kuti kana kuti munhu wachefu kana uchingoti iwe ndiwe chef tutatata kutotega ni unochengetedza nyika ndiwa kubudisira kuti mazvenda otoridza mudenga aridza two mashots mudenga
saka pane vasungwa here pachiti kwaicho
havana vakwanisa kusunga asi mutreme chiti kwaicho vane vamwe chuva vazozvivirisa apa satata zviyati vari papi nanhasi bhoza atozvidza kuti two mashots nemutisanga ari musizi nekunga anga anongedzerwa kudzibatai uwere saka chitotsvaga kuti ari papi nokuti kumba ari kudzasati asvika
mhirishonga iyi tingati yatanga kubvira nguvai kusvika nguvai
mhirizhonga iyi inenge yaitika zvekumakana tingatanga sekuma 12 vani paitika mhirizhonga iyi inonga paita zve1 hour asi a1 hour yechingonopera kwazoita chingwa chotanga tikangogaragara wouya vakangogaragara wouya ipapo vatobva panonga zve20 minutes vabva kusikanaa
avo vanga vari mumwe anorarama nekutengesa mumigwagwa yemuguta reHarare vati vanoda kunzi vatodzi dambura mhandu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7 asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti manyepo kuti mapurisa aridzira vanhu pfuti vachiti mapurisa anga achitokanganiswa kuita basa ravo mushure mekunge anga achiferefeta nyaya yekupambwa kwemumwe murume nevanhu vana ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
That's a false report. Mashoko iwayo hasi chokwadi. Zvaitika ndezvekuti mapurisa vawana report yamhangara nomumwe murume watisingakwanisi kutaura zita rake asi munhu iyeye aripo achitaura kuti kune munhu anoita basa rekutengesa macellphone aitwa kidnapped nevarume vanosvika ivo vana. Varume ivava vatora munhu iyeye ndokubva vaenda naye kuyatinoti sanitary lane iri pedyo nepanotengeswa nemavenders pana Kwame Nkrumah naAngwa Street pedyo neKV Farmers. Saka officer commanding Harare Central District anga arimo imomo nevamwe vake vachitarisa kuti vakomana vawanoita basa sei. Saka vari ipapo vanzwa ripoti ndobva vaenda vakati kumavenders regai tidiitite basa tione kuti munhu ari kunzi akidnapwa atorerwa chii uyezve chii chiri kuitika. Saparunzi mumwe wacho wemavenders abva atanga kuita ruzha achitukirira ndokuita noise ndokutora chinhu chaapwanya nacho glazi repaKV Farmers ndokubva atiza. Vamwe mavenders vabva vatanga kudaidzira ndobva vabatana vakatanga kukanda matombo kumapurisa. Saka umwe mupurisa anga aripo ipapo apa abva aburitsa service pistol achida kushizidzira vanhu akamirira kuti vepolice reaction group vauye. Vepolice reaction group vabva vauya vakadira testimony kuvanhu vakaenda. Hapana pfuti yaridzwa richitaura kudai uyezve murume uyu anga akidnapwa atowanika ari kuisa report iri kutoratidza kuti vanhu vamukidnapa ivava vamutorera mari. Mari iyoyi yatobva kumba kwake kumukadzi wake. Mukadzi atofonerwa zvikanzi uya nemari nokuti vanhu ava vakidnapa munhu uyu vachiti iwewe wakatigadzirira cellphone yatakatenga. Foni iyoyo haina kushanda zvakanaka ndosaka vanga vauya kuzoita noise naye.
Saka pane vasungwawo here kumavenda iwaya vanga vachinetsana nemapurisa?
Tiri kuongorora nyaya iyoyi ndosaka tati toda kuti titaure chokwadi. Ndizvozvo chaizvo chaizvo zvaitika muguta reHarare izvozvi izvi zvekuti nekufamba kwenguva kana mumhangareyi achida tichataura naye kuti tipe zita rake kuveruzhinji vanyatsoona zvechokwadi kuti munhu iyeye anga atorwa nevarume vana. Varume vana ivava vanove zvekare vamutorera mari yake yatobva kumba kumudzimai wake achiita kutofonerwa kunzi uya nemari iri kudiwa nevarume ivava. Zvatinongokurudzira kuti vanhu vakoparete nemapurisa kana vari pamabasa avo akasiyanasiyana vanenge vachiita uyezve parege kuve nevanhu vanoti vakangoona chaitika vanomhanya kuunganidza vanhu votanga kuita ruzha. Zvinozoita kuti mumwe munhu angafanira kubatsirwa nemapurisa atadze kubatsirwa zvakanaka.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri westudio 7. Valiyo Mugabe vanova muzukuru wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kunetsana nevashandi nekusavabhadhara mari dzavo dzemuhoro papurazi ravo renangadza pedyo nemhangura kumashonaland west pamwe nekubhadharisa vashandi ava mari dzekugara papurazi apa. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vashandi vanosvika makumi masere nevashanu vanoti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro kubva gore rapera. Vashandi ava vanoti vanofanira kutambira madhora maviri emaRTGS pazuva, asi vamugabe vari kuti havachavapa mari sezvo vakavapa nzvimbo yekurima fudya yavo. Pamutemo wevashandi vemumapurazi vanofanirwa kushandira madhora mashanu emaRTGS pazuva. Mumwe mushandi vaJeremiah Muchongwe vanoti vamugabe vane chikwereti chavo chinodarika mazana mashanu emadhora, vachiti vakada kutaura nezvemari dzavo vanobva vadzingwa papurazi.
Mapoliticians anonetsa because tikada kuti atipe mari dzedu ka anotanga kuti tipe papurazi, saka izvozvo hanifuwe zvinhu zvakanaka.
Mumwe mushandi vaFelix Chisuvi vanoti vakaremera vamugabe vachishandisa mafuta emotokari anosvika zviuru zviviri, asi havasati vabhadharwawo.
Adedhizini zvangu 2000 liters zvari kurambira kuti andidhizini zvari kundifuishira kuti zvabva pano wota zvaundita yangu yakaita chibage chakasina kana tirakita haana kundibhadhara. Ndinofanira kusvika na 8,000 to 10,000.
Asi vamugabe vanobvuma kuti vakapa vashandi vavo nzvimbo yekurima fodya sezvo mari dzemihoro dzavanovapa dziri shoma zvikuru, vachiti vashandi vavo vari kufara.
Ndivapa pekurima hapana famu. Ranwa mara no vanma sama zvino zvino unoona ma salary ya atinoka vana akawana ka lamsha mukati ndisa fodya izwi vachitengo ma radio ma TV ma fridge ma chichi mamota peyona dzimo mukopo mukumya.
Panyaya yavachisuvi vamugabe vanoti vainge vasingazive kuti vakashandisa mafuta avo kurima mumunda mavo. Vamugabe vanoti vakawirirana ndokunyorerana pasi nevamwe vashandi vakaita savachisuvi kuti vaizovabhadhara pashoma nepashoma. Vanotiwo vakabvumirana kuti vachisuvi vaizopiwa nzvimbo yekurima zvirimwa zvavo senzira yekuripa kuvarimira kwavakavaitira netirakita. Chimwe chinhu chiri kurwadza vashandi ndechekuti vari kubhadhariswa mari dzekugara papurazi pamwe nekushandisa madhirihora avamugabe kupisa fodya yavo, vachiti vanofanirwa kushandisa pachena sezvo vamugabe vakawana zviripo. Vamugabe avakambotungamirira boka reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vari kunetsanawo nevamwe vagari vaviri vakapiwa magwaro enzvimbo papurazi ravo. Nyaya iyi haisati yapera kutongwa mudare reCivil Court muchinoi. Studio 7 yabatawo vanomirira sangano revashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ mumashonaland west, amai Ana Matambanadzo, vati vashandi vanofanirwa kumhanyara nyaya dzakadai kusangano ravo, asi vati nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi vakawanda havasisiri nhengo dzesangano ravo nekuti havakwanise kubhadhara mari shoma inodiwa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mashoko kuvatori venhau nhasi, Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Magujga, vati kutanga mangwana vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari kuburikidza nekambani yeOil Marketing Companies, vanenge vava kuwanawo mari yekunze kana kuti madhora ekuAmerica nemutengo wemumabhanga kana kuti Intermarket Bank, kwete gejge-gejge yavange vachiita kana kuti one-to-one, kana kuti kuyenzanisa mari dzema RTGS ne dhora rekuAmerica zvavange vachiita nguva yose yapfuura. Kunyange hazvo vamwe vemaindustry vanga vachitenga mari kumabhanga vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari ava vanga vachipiwa dhora rekuAmerica rakachipa kubva kuRBZ. Dr. Mangujga vati izvi zvakakosha kuti mari ishandiswe zviri nyore uye zviri pachena. Vativo banga re RBZ riri kuzoshandisa mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kuti ribatsire kuti zvinhu zvigadzikane munyika. Vativo vari kutsvaga dzimwe mari kuburikidza netsamba dzezvikwereti kana kuti letters of credit kuti vatenge mafuta ekufambisa dzimotokari, chibage nemafuta ekubikisa izvo zviri kushayika munyika pari zvino. Sarudzo dzekuMalawi dziri kuenderera mberi mangwana kunyange hazvo mubatanidzwa wemapato anopikisa weUnited Transformation Movement kana kuti UTMP wanga wati sarudzo idzi dzimbomira kuitwa uchipomera vaimbova mukuru wemapurisa munyika vaAugustine Chihuri mhosva yekuda kubirira sarudzo munyika iyi vachishanda nebato riri kutonga muMalawi reDPP. Hatina kukwanisa kubata vachihuri kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi pane mashoko ekuti pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kufungidzirwawo kuti zviri muMalawi kuda kuti zvibirire sarudzo. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mukuvhura musangano mukuru weWorld Health Assembly wegore rino, mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vati zvakakosha kuti munhu wose pasi rino akwanise kurapwa kana asiri kunzwa zvakanaka. Vanhu vanoda kusvika zviuru zvina kubva kunyika zana nemakumi manomwe nemana vari kuGeneva kuSwitzerland kumusangano weWHO uyu. Vativo vari kufara nezviri kuitwa kuKenya, South Africa, Philippines, Egypt neEl Salvador kuti vanhu vose vakwanise kurapwa sekurudziro yeWHO. Musangano uyu uri kutarisawo nyaya dzakaita sezvirwere zvekolera neEbola. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaMuhammad Zarif vakurudzira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti varemekedze nyika yavo kwete kuramba vachiita zvekuityisidzira. Izvi zvinotevera mashoko avaTrump paTwitter yavo nezuro ekuti kana Iran ichida zvehondo neAmerica zvinonge zvireva kuti inenge yoparadzwa zvachose. America iri kupomera Iran mhosva yekuda kugadzira chombo chemhando yenuclear, izvo zvakapa kuti America ibude muchibvumirano chainge chaitwa nedzimwe nyika dzakabudirira. Asi Iran iri kuramba mashoko aya ichiti America ndiyo iri kuda kutanga hondo. Iko zvino tombotarisa nyaya dzezveutano. Nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti huwandu hwevanhu vashaya nezvirwere zvemanyoka hunosvika 10 gore rino pavanhu zviuru mazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 7087 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Vanoti vakashaya vakabva kunzvimbo dzinoti Makoni District, Mudzi neShamva. Dr. Manangazira vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vanofanira kuchengetedza mvura yavari kunwa zvakakwana uye nekuifashaidza kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvemanyoka, izvo vanoti uwandi hwazvo huri kuramba huchiwedzera munyika. Vativo zvirwere izvi zviri kunyanyobata vana vadiki. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Manangazira kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti nguva dzese patinochinja season, patinobva mudry season kupinda season, kana kuti iko tinoti takupedzisa, takapedza rain season, takupinda season, panoita critical shortage yemvura. Saka izvozvo zvinonyanya kutionyanya kune vechidiki, especially vari pasi pemakore ema, vanobva vadhererwa zvikuru nezvirwere zvemanyoka izvi. Kunyanya yatinoti common diarrhea, asi zvakare zvinana dzise pari zvino tichiri kurwisana nedambudziko retyphoid muHarare. Hongu takaita hedu nhomba dziya dzekudzivirira kwazvose netyphoid, asi kana tisiri kubatsiriswa nekuwanika kwemvura, hatina manje garanti yekuti zvinoramba zvisipo zvirwere izvozvo. Kana tisangonzwa kuti kuri kushomeka mvura, isusu kuno kuutano tinenge tisina kutarisika zvakanaka. Zvisinei, tiri kuona kuti idambudziko richaramba kwenguva yakati kuti, nekuti nguva yese yatanga tiri kungotaura nyaya yezvirwere zvemanyoka izvozvi, hatisati tanyatso kuwedzeredzwa kwekuwanikwa kwemvura pane kana guta rimwe chete zvaro.
Kuti vanhu vawanikwe vakachengetedzeka, vanofanira kuita sei pamvura shoma yavanenge vainayo kuti vasazowanikwe vachibatwa nezvirwere izvozvi zvemanyoka?
Tiri kuramba tichikudzira vanhu kuti individual family level kana community level ichengetedzai mvura yamuinayo. Kana muine chibhorani amuri kushandisa, mabhoro iwayo ngatitoonai kuti chengetedza aranda achitipa mvura. Kana kuwana mvura, tinogara tichingotaura kuno kubazi reutano kuti kuwana mvura yekushandisa mumba, kunyanya yekunwa, kunyanya inochenesa zvikafu zvatinodya zvisina kubikwa, masaladi, mafruits. Mvura iyoyo kungei pamuri kuishandisa, kurunga kwatinotaura kushaidza kana kuti kuikanda mushonga wechlorine. Chlorine unowanikwa ari mapirits atinoti maaquatabs, zvakare iri tumvura tinonzi water gut tinotengeswa mumafama. Inowanikwa zvakare iri diki yakangozi regular tinongokanwa wemashoma echlorine iyoyo. Zvinobatsira kuuraya utauya kuitira kuti tisarware nezvirwere izvi.
Nzvimbo dzamuri kunyanyoona dziri kuwanikwa veruzhinji nyanya vechidiki vachibatwa nechirwere chemanyoka ndedzipi?
Tinotreka zvirwere zvemanyoka izvi svondo nesvondo. Saka pari zvino tiri kuripota 419 yegore rino iyi, week 19. Kana tiri kutarisa manyoka aya andati common diarrhea, svondo rino takatowana maripoti e7087 common diarrhea cases, achisanganisa 10 vakatoshaya kubva nezvirwere zvemanyoka. Vakashaya takawana ripoti dzacho kubva kune Makoni District iri kumanikaland vashanu, then kumudzi kumashonaland east vairi, kushamba mumwe chete kumashonaland central. Asi dzimwe nzvimbo dzakaripota manyoka kunyanya-nyanya iMashonaland East ndo yakaripota 1060, Mashonaland West wo ichiripota 1052. Saka ndati tirikungota for week 9 yegore tichibva muna January. Cumulative vanhu vara nemanyoka ava vakutosvika 146,699 ne 102 vakatoshaya kuburikidza nechirwere chemanyoka zvizvarwa zveZimbabwe.
Munhu angaziya sei kuti abatwa nechirwere ichochi chemanyoka vanofanira kuita sei?
So kana iri common diarrhea isusu tinoti munhu anoziva schedule yake uyezve consistency yetsvina inoratidza kuti anyanya kuita mvura mvura saka manyoka, saka tinoti frequency but also consistency yetsvina inoratidza kuti munhu ari kurwara nemanyoka. Dambudziko rakanyanya kukura pacommon diarrhea nderekurasikirwa nemvura mumuviri, ndosaka ichizonyanya kunoti dheererei vana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Asi zvakare vamwe vanhu vanenge vasiri kunyatsonzwa zvakanaka vagara vaine umwe urwere vanobva vanyanya kudheererwa nedambudziko iro remanyoka. Kana takuenda kune anana cholera, cholera inobva yatongoratidza nekurutsa zvakanyanya nekuchaya kwacho, munhu anotopedzisira asatokwanise kuwana mukana wekutombosvika kuchimbuzi, china inenge ichitongobuda isisina control. Kana iri typhoid hainyanyi kuita manyoka, hongu mumwe munhu angaiti zvake manyoka, asi kazhinji inongoratidzawo nekuita kupisa muviri kusingadzikire, kusanyatsonzwa zvakanaka muviri wese, dzimwe nguva angatoita constipation kutobatikana mubindu macho musingatofambi. Dysentery ino yakangofanana necommon diarrhea yandambotaura pekutanga, asi manyoka aya anenge ari kubuda manje aine madziwa kana kuti ropa, saka ichocho chirwere chakaipisisa chinokwanisa kubva chatongouraya munhu nekuti utachiona hwacho hunoramba huchitekeshera mumuviri.
Vanenge vawanikwa vachinzwa zvamataura izvi vanofanira kuita sei kuti vasazowanikwe vachirasikirwa neupenyu?
Isu tinowanzokurudzira kuti munhu kana asiri kunzwa zvakanaka enda pakliniki iri pedyo newe ubva wongoonekwa kuti zvakamira sei.
Avo vanga vari Dr. Portia Manangazira, nyanzvi munyaya yezvirwere zvekutapurirana pasi pebazi rezveutano, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti vanhu vari kuraramawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba dzedu 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa oita zvakare wakiti nagonzo nevanotengesa mumigwagwa muguta reHarare. Vanhu vochema-chema munyika nekukwira kwemitengo yezvinhu, asi gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanovimbisa kuti banga ravo richaedza nepose parinogona kuti riwandire vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kutenga zvinhu zviri kunetsa munyika zvakafanana nemafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Valiyo Mugabe, vanova muzukuru vembova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vokundikana kubhadhara vashandi papurazi ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndepele.